Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina mbudzi 1/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bodhi rehwange Colliery rinoudza paramende kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemigodhi. Vanhu gumi nhasi vabvunzurudzwa kuti sei vachida kutora chigaro chemuchuchusi mukuru wehurumende icho chakasiyiwa navaRay Gobba. Vakafa kuminda yemangoda vanorangarirwa kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vari kuronga kuwedzera temu yagavhuna webhanga guru renyika Dr. Mangudya. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti vaMnangagwa vari kugutsikana nemashandiro avaMangudya. Izvi zviri kuita kuti vade kuwedzera nguva yavo vari gavhuna webhanga guru renyika. Kuwedzerwa kwenguva yagavhuna uku kunouya panguva iyo mamwe mapoka enhau pamwe nemadandemutande azere mashoko ekuti vaMnangagwa vakange vamisa basa vaMangudya vachipa basa ragavhuna kuna vaAndrew Bumbe avo vachangobva kusiya basa kuWorld Bank kuAmerica. Veruzhinji vanoti vaMangudya vanofanirwa kusiya basa sezvo vari kukundikana kufambisa nyaya dzezvemari. VaMangudya vari kupomerwa zvekare mhosva yekuudza munyika mari yebond note iyo inonzi nevakawanda haisi kushanda zvakanaka. Pavakapupura mari yebond note, vaMangudya vakanyusa kuti vaizosiya basa kana mari iyi ikatadza kushanda sezvaitarisirwa, asi nanhasi vachiri pabasa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kushora zvikuru uronga hwehurumende hwekuti vaMangudya varambe vari pabasa, ichiti kuita kwakadai kunorwadzisa veruzhinji vari kutambura nechekare. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti vaMangudya vanokundikana zvikuru kuita basa ravo sagavhuna webhanga guru renyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Papa ine kutsutsumwa, especially nekusafamba zvakanaka kwachinyisa nyaya dzemabond notes. Bato, idambudziko reconnected kunyaya dzefiscal indiscipline yatati tiri kuona mugovernment yekuti hurumende yanga yakuenda kunotsvaga mari kureserve bank zvobva zvakanganisa mashandiro ezvemari munyika. Saka tingi nyaya yandiri kuona iri kuitika inyaya yekuti central bank redu harisi independent from mapolitical influence nemapolitical pressure. Saka zviri kuaffecta effectiveness yemashandiro aro. Saka tingi ndo pane dambudziko hombe ipapa pakuti autonomy normally macentral bank mazhinji kuti tinga achishanda zvakanaka. Anofanira kunge paine some degree yeautonomy yakanyanya Central Bank inowanotopfuura hurumende kuti nozvamuri kuita pandizvo zvinoizvo hazviri kuitika muZimbabwe. Saka tingoona even institutional legal framework yedu inogavhena kushanda kwemacentral bank inofanira kunge ichisimbaradzwa kuti vakwanise kunge vachiva more autonomous and independent.
Asi muchitarisawo kunyaya yemabond note vamangudya vakambenge vakaimbisa kuti kana akakundikana vanosiya basa, tingati herewo kuramba vachiri pabasa kwavari kuita kurakidza kuti mabond note ari kubudirira?
Ano mabond note haana kuunza pundutso kunyika, imbe ndo atotipinza matambudziko atiri. Hongu Reserve Bank ari kutaura kuti iwo maexports edu atikwirirei, but kukwirira kwemaexports hakusi kukonzereswa nemabond note, kuri kukonzereswa nekugorapera mvura yakanaya zvazviri nani, zvakaita kuti mafarmers edu anga achirima achiproducea more output. Saka hapana pundutso yakanyanya kuunzwa nemabond note. Even minister wefinance wakataurawo mashoko mamwe chete iwo ekuti mabond note akakonzeresa uye akakontributa kune mamwe matambudziko atiri kusangana nawo.
Toti vamangudya vamuka rimwe zuva vachiti ndasiya basa kana kuti vazosiyiswa basa, munotarisira here imi kuti mumwe gavhuna akauya pane zvingashanduka?
Hano handioni unless tatostrengthena mainstitutions edu, makey institutions, unless hurumende yaintroducea fiscal discipline yekuti vanoreducea nyaya yemarunaway recurrent expenditures, hapana chinonyawachinja.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo dzebhodhi rekambani yeHwange Colliery nhasi dzaudza paramende kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemigodhi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakasanobata chinzvimbo yana muswe vaEdward Tome nevamwe vavo vaudza komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi kuti vanhu vakaita savaShepherd Tundia vari kupindira mashandiro ekambani iyi zvekuti pane imwe nguva vakatombodzora kubasa vamwe vashandi vainge vadzingwa basa neboard. Vati chinoshamisa ndechekuti vaTundia vanopindira mashandiro ekambani iyi uye vanoudza board kuti vanozivana nemutungamiri wenyika pamwe negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando. Amai musi vati semuenzaniso mushure kunge vamisa mukuranwa nezvemari mukambani iyi nekuda kwehuori vatawanda marapira, vaTundia vakavaudza kuti vavadzorere pabasa nekuti ndizvo zvaidiwa navaChitando. Vati pavakaramba kuita izvi vakabva vafonerwa navaTundia vachinzi vauye kuState House kuHarare.
So he said you are wanted, you must come at 10 o'clock at the State House. So then I was
vaTundia vakandifonera vachiti tiuye kuState House. Ndikavabvunza kuti kuzodii, vakati handina president tikufonerei. Saka takazoenda kuState House musi waitevera.
Can I bring along a director and the company secretary?
Vati pavakasvika kuState House havana kuona mutungamiri wenyika asi vakaona mumukuru weko anonzi vatapumanei akavaudza kuti bhodhi ravo rishande navaTundia zvakanaka. Amai muswe vakati vakashamisikawo kuti pavakazokokwa kumahofisi egurukota rezvemigodhi vaTundia vaiveko kuhofisi ikoko.
So when I went inside the minister's office I found the minister there and Shepherd there.
Pandakapinda muhofisi maminista ndakawana vaTundia varimo uye vakati ndivo vaizotaura uye painge pasina mubvunzo nekuti vainge vatobvumirana naminista. Zvesuwa minista havana savakataura.
And if I talk you don't have to ask because what I'm going to say is what we have agreed with the minister.
Vati zvechokwadi vaChitando havana kutaura. Vati kubvira musi uyu vaTundia vakatanga kuita madiro aJorgina mukambani yeHwange. Zvichakadai vaTome vaudzawo komiti iyi kuti zviri kubuda muongoro yeforensic audit zvinoratidza kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa. Vati mamiriyoni nemamiriyoni emadhora akabiwa uye vachatozoziva uwandi hwawo kana ongororo iyi yapera. Vati vakuru vakuru vekambani iyi vaitengesa marasha vasingabhadhari makambani makambana avaipa basa nevashandi izvo zvakazoita kuti madzimai evashandi aratidzire kwenguva yakareba gore rapfuura. Vati pavakatanga kugadzirisa nyaya iyi nekumisa vakuru vakuru vekambani basa, ndipo pakatanga kuvhundutsirwa board nevamwe vashandi muhurumende. Vatome vaudzawo komiti iyi kuti danho rakatorwa nehurumende rekumudziridza kambani yeHwange riri kunze kwemutemo sezvo rakaitwa pasina kutaurwa nevamwe varidzi vekambani iyi. Vati pane humwe urongwa hwakaitwa nedare repamusoro hwekiita izvi. Vazivisawo kuti munyoro wekambani iyi vale masiya vamiswa basa nemunhu akanzi nehurumende atungamire basa rekumudziridza kambani iyi. Vatome vati mamwe makambani ane zvikamu mukambani iyi ari kubvunza board kuti sei danho iri rakaitwa vasina kubvunzwa zvekuti zvave kutosvibisa chimiro chenyika.
So we have got a double-edged sword there. In that one, the Zimbabwe Stock Exchange is on our neck to say, how did this happen before he informed us, the investors? Because they had taken a position on information which you did not provide.
Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvisere uye ndiyo ine zvikamu zvakawanda kudarika mamwe makambani nevanhuwo zvavo vanodarika zviuru zvina. Mamwe makambani ari muHwange ari kunyika dzakaita seSouth Africa, Britain nedzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi vatemba muliswa vati vachitando vatundiya pamwe navese vane chekuita nenyaya yeHwange vachakokwawo kuzopa humbowo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu gumi nhasi vabvunzurudzwa kuti sei vachida kutora chigaro chemututsisi mukuru wehurumende icho chakasiwa navaRay Gobba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pane vanhu gumi vabvunzurudzwa nekomishen inoona nezvekutongwa kwemhosva mumatare yeJudicial Services Commission nhasi, avo vari kuda basa rekuva mututsisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general, iro rakasiwa navaGobba. Vazhinji vevabvunzurudzwa ava vati mubazi reNational Prosecuting Authority mune uori hwakakomba. Mumwe wevanhu ava ndiva Matthias Cheda, avo vaimbova mutongi wedare repamusoro reHigh Court vasati vaenda kuNamibia uko kwavari mutongi wedare reHigh Court zvakare. Vacheda vati chioko muhomwe chakanyanya muNPA zvavanoti zviri kukonzera kuti nyaya dzisanyatsotongwa zvakanaka. Mumwe wevabvunzurudzwa ndivatinomudai Shechinyoka, vanhu verimwe remagwete mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachinyoka vatiwo dzimwe nyaya hadzisi kubatwa zvakanaka nepamusana pekuti dzinenge dzine vakuru vakuru mukati.
No, zvinoitika ndezvekuti kana munhu ari prosecutor general, handizi, iye neofisi yake ndo vanopiwa nyaya namapurisa kuti aona zvakati zvakati zvakati, ivo vo decide kuti inoenda here kukoti kana kuti haiendi. Chinonetsa ndicho kuti kana vasingatauri kuvanhu kuti nendava yei vaita decision yavaita, hatimbofi takaziva kuti mapurisa mukuongorora kwavo nyaya vanga vakawana here umbowo hunosvika pakuti munhu aendeswe kukoti. Zvinongopera zvakadero. Saka nyaya iyoyo sokuona kwangu ndiona sekuti haina kunaka.
Vaenderera mberi vachiti kuve gweta ravamunangagwa hakuvatadzise kushanda vasina divi ravakarerekera kana vakapiwa basa rekuva mututsisi mukuru wenyika.
Aiwa bodo, nokuti vamunangagwa pavakandidana kuti tiite nyaya yavo, vanenge vakatidana kana kuti vanhu vavo vari around you vanenge vachiziva kuti ai uyu munhu maybe unoziva zvakati zvakati zvakati. Handiti hazvode kuti vakudana kuti uite chikuturu chavo chokuti ita zvakati ita zvakati ita zvandoda. Aiwa bodo, because dai vaideruka havazaihwina nyaya yavo, kuzi munodana vanhu vanoziva kuti unogona basa. Saka chikonzero chokushanda panyaya iyoyo kugona basa. Saka kugona basa ndokuri kudiwa pabasa iri. Hazvirevi kuti kana munhu wakushanda basa iri unokangamwa mutemo, ende mutemo unotaura kuti kana uri pabasa iri haudzwi zvokuita navamunangagwa.
Vamwe vabvunzurudzwa nezvebasa iri ndimuzvare Jesse Majome, avo vaimbove nhengo yeMDC yaimirira Harare West muparamende, vakumbira ihodzi avo vakafanobata chigaro ichi pari zvino, vaMisheki Hogwe avo vaimbovasa chigaro wesangano reLaw Society of Zimbabwe, amai Florence Ziyambi, vaMansebo Calvin Tichaona, vaEdmund Marondedze, amai Noria Mashumba pamwe naamai Wendichingea. Mutongi mkuru we matarezi mosha munyika, kana kuti Chief Justice, Valuk Malava, vati vachapa mutungamiri wenyika mazita matatu eva vanofunga kuti vakakodzera kuti vapiwe chigaro chemuchuchusi mukuru wenyika. Mutungamiri wenyika uzodoma waanoda, chinzvimbo ichi, chakasara chisina munhu, zvichitevera kusiya basa kwakaitwa navagova, avo vakanga vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muSouth Korea rapa mutongo wekuti munhu anogona kuramba kumanikidzwa kupinda muchiuto kana aine zvikonzero zvine chekuita netsika yake kana chitendero chake. Vanhu gumi nevaviri vaurayiwa mushure mokunge chikwata cheBoko Haram charwisa misha miviri pamwe chete nekamba inogara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Masangano akazvimirira munyika ari mumubatanidzwa weCrisis in Zimbabwe Coalition nevamwe veZimbabwe Solidarity Forum ari kukurudzira sangano reSADC kuburikidza nasachigaro waro uye vari mutungamiri weNamibia vaHage Geingob kuti vapindire mukuedza kuunza kuyananiswa muZimbabwe sezvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo zvinogona kuzokonzera kusagadzikana. Asi veZANU-PF vanoti uku kupedza nguva kuteya nzou neriva nekuti muZimbabwe hamuna matambudziko angade kuti SADC ikokwe kunhimbe. Crisis in Zimbabwe Coalition musi wechipiri yakaita musangano navaHeingob ichivakumbira kuti vapindire mukugadzirisa zvinhu muZimbabwe munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZANU-PF uye vaimbova mutevedzeri wezvekuburitswa kwemashoko vaBright Matonga uye vanokokera mabasa eCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing Vava akatanga kubvunza vava kuti sei vakafunga kuenda kuSADC.
Chekutanga chakatisimudza kuti tiende tinoona sachigaro vesangano reSADC ndechekuti munyika medu hamuna kumira zvakanaka tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika uyezve tichitaura tichitarisa nyaya dzezveupfumi sekuzva vamunoita sarudzo dzatakaita muna July dzanga dziri sarudzo dzisina kuitwa nejekerere dzanga dziri sarudzo dzanga dzine popoto rakawanda uyezve mukatarisa mamiriro aita upfumi hwenyika zvinhu zvinosiririsa chaizvo kuti zvinhu hazvisi kuwanika munyika, hamusi kuwanika fuel, hamusi kuwanika shuga, hamusi kuwanika zvinhu zvakadaro. Saka isusu zvatinenge takapira kuna sachigaro weSADC ndechekuti chekutanga muZimbabwe mune hurumende isiri pamutemo, mune hurumende yakaita yakabvuta masimba muna November. Tikazvitarisazve maitikiro akaita sarudzo danga tiri maitikiro esarudzo dzinotenderana ne mastandard anofanirwa kuitwa sarudzo tichishandisa kana SADC 2017 guideline nezvimwe zvakadaro. Zvimwezve zvatakapira kunasachigaro weSADC chekuti zvaakuitika muZimbabwe zvaakuda kuti vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane kana iye atinoti dialogue kuitira kuti tisolve crisis iri kuitika muZimbabwe nokuti tikaramba tisiya zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakadaro nyika yedu inozosvika pakupinda mugoronga.
Vamatonga muri kuonawo sei zviri kutaurwa navavapa?
Zvakawanda zvavataura handingade kudzokera mazviri nekuti handione chiri chokwadi. Hatingataure nyaya dzesarudzo dzakapera dzikaenda kumatare zvinozikana nevanhu matare akati vanhu vakavhota vanhu vanoda mapata vanoda vakavhotera president vanoda iyo nyaya yakatopera kudhara iyo acharamba achidzokorora ikoko munhu aruda kutamba nepfungwa dzevanhu zvekuti handione munhu handisi kuti kana tiri vanhu ari serious chaivo handisiko tada kuramba tichitaura nyaya yemaelections iko zvinezvi chokwadi chiripo chavangadai vari kutaura vangadai vari kuti isusu semanon-governmental organization tataura nehurumende haisida kutinzwa tataura nemapato anopikisa haasi kuda kutinzwa saka vanhu vezimbabwe toita sei kuti tigadzirise zvinhu nekuti chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zviri kudhura munyika iko zvino hauzoziva kuti mari yako iri mubhengi idhora here bhondi rauinaro rinopindira neamerican dhora here ichocho ichokwadi ichocho saka zvinhu zvanga zvakushayikwa mumashopu ndo nyaya yatingadai tichitaura sevanhu vezimbabwe iyoyo yokuti aiwa ka purezidendi makavhoterwa munangagwa murikudi kutaurisa kuti nyaya yemapuraizi igadziriswei murida kuti murikudi kuti hurumende ikurumidze kupindira nenhau dziri kuitika idzi asi satinotenda ndechekuti panhau yezvemafuta vakapindira iko zvino zvapasina zvokuti munhu anonorara ari mukiu
vavhavha pindurai tinzwa
vamatenda zvavari kutaura izvi kuti zvinhu zvakuimprova hamunoti varogara munyika ipi asine kuti wezanupepa asine kutode kucrisis ngatisei musoro pamwe chete nekuti nyaya iri kuti inyaya iri kuneta munhu wese ngatisiyai nepolitiki yekuti pasina nhingi kana kuti uyu akazotauya akazodaiko ngatisei zimabwe pamberi kana tine chito nekuti nyika inorara nezuro chevamunakwagwa vanga vakutaura zviri kuelection 2023 tingava nyika here mungogara chindotaura nezvemaelection ndosaka takati takuda kuti tiite enational dialogue
vamatonga pane chakaipa here kuita nhaurirano
vavhavha nyaya dzavo vari kudzimikisa dzakawandisa vari kuti vamunangagwa havana kuhwina havana kuina maelection ezvine zvakakomplaina kuti vamunangagwa vakuti 2023 vakuvhunduka futi vakomana saka panotova neconfusion chaiyo vobva vabata kuti makoti edu haasi independent asi vanenge vasiri kugutsikana zvemapato anopikisa vanoita kumakoti iwawo ona
nhengo yezanu pf uye vaimbova mutevedzeri wezvekubudiswa kwemashoko vabright matonga vange vari parunhare muharare manzwa zvekare kubva kunhengo yecrisis in zimbabwe coalition vablessing vava vachitaura vari parunhare musouth africa muhurukuro yange ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 vanhu vanosvika zviuru zvishanu vaungana nhasi kwachiadzwa kwamarange vachirangarira vanhu vakafa munguva yaibviswa vanhu mudunhu iri nechisimba nemauto urongwa hwekubvisa vanhu nechisimba munzvimbo iyi uhwo hwainzi operation hakudzokwi muna 2008 hwakasiya vanhu vakawanda vafa mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai maguhu vaudza studio 7 kuti madzishe masabhuku nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira zimbabwe human rights ngo forum national peace and reconciliation commission nemamwe ange vari pamusangano uyu vamaguhu avo vazobva pamusangano iyi vachitiza mapurisa vati kana hurumende ikasakurumidza kubvumidza vanhu vemunharaunda iyi kuchera mangoda vanhu vachazomisa kucherwa kwemangoda zvachose
operation hafudzokwi chiitiko chakaitika muna 2008 muna november hurumende payakatumira mauto kunotora marange diamond fields kubva kumakorokoza avanoti magweja saka masoja akasvika akatanga kupfuura vanhu futi vakauraya vanhu zviuru nezviuru zvevanhu vakadzi vakawanda vakarepwa vanhu vakawanda vakatotwa ende zvinhu zviri kupfuurira mberi until now as we are speaking so tinobatanidza vanhu vese vemamarange nhasi panga paine vanhu more than 5000 people ndo gungano ranga riripo nhasi
vauya kumusangano uyu ndivanani
tanga tinana mambo marange vana headman mukwada chipindirwi masabhuku makuru vemachechi vanga vakazara vese vachiti havasi kufara nezviri kuitika munzvimbo yemarange
chinangwa chekuungana uku ndechei
tiri kuti vanhu vemamarange inhapwa dzehurumende chechipiri nzvimbo yemarangi iri kubirwa hurumende haisi kudzoka shure pakupamba upfumi hwekwamarangi pasina development iri kuitika munzvimbo iyoyo migwagwa yeko haifambiki vana vari kufamba 10-15 kilometers kuenda kuchikoro hamuna makiriniki asi inzvimbo iri kubuditsa madiamonds anoita mabhiriyoni gore negore pari kubuditswa mari iri kunopfumisa vanhu vasingagari munzvimbo ino vamwe vacho vasitori vemuzimbabwe munomu pasainwa zvekare petition iri kuenda kuparliament of Zimbabwe uye iri kuenda kuoffice of the president vanhu vekwamarange vachiti enough is enough kana musi kuda kubvisa this restriction uye kana musi kuda kuti tishaye pamwe chete maprofits emadiamonds then taakuzomisa kucherwa kwemadiamonds acho. And that is going to happen very soon.
Ndanzwa kuti mambosungwa.
Chaitika ndechekuti mapurisa amboedza kuda kunditora pane vanhu ndokubva vadziviswa nevanhu ndokubva vazondiwanikidza ndiri panze pevanhu ndokubva vangonditora kwakuenda nini paside kwakuchida kutanga kundibvunzurudza saka vanga vabuda kunditora zvekare vakuti wewe hausi mugari wemuno saka takuenda newe. Ndikati pane chaunga chese chiri panapa ndinoona chete asiri mugari wemamarangi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwachiyadzwa. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri veStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Deme vekuCity Council vekuHarare City Council vapo regai tinzwe kubva kwavari. Vachiti let's seewo kuti zvakamira sei panyaya yekwamupedzanhamo yatiri kunzwa iyi kuti kanzuru iri kupwanya zvakamira sei.
Mupedzanhamo hauna kupwanywa. Mupedzanhamo hausi kuzopwanywa. Mupedzanhamo mukatoitapo izvozvo vakatomira uripo. Mapicture muri kuona hausi mupedzanhamo. Nzvimbo yemusika papedzanhamo iripo munotenderwa vanhu vange vachitengesera. Zvapiswa zvinhu zvanga zvakaiswa kunze kwemusika. Zvanga zviri kutokanganisa vari kubhadhara mari yokunge vachitengesa vari mumusika wemupedzanhamo. Iri igwara riri kutorwa kuti zvinhu zvese zvinge zvakajeka, zvinhu zvinge zvichiitwa mune zvakanaka. Ivavo vanga vachiitira basa ravo panze ngavauye kukanzuru vanyorese vapiwe pekutengesera panotenderwa pakanaka pari pamutemo.
Ndimukoma Gilbert Amon Mbungo. Muri kupi mukoma?
Ndiri kumasvingo.
Tipeiwo kuti kumasvingo kwakamira sei?
Kumasvingo tiri kurohwa, tiri kudzinga mumigwagwa, tiri kunzi hatifanirwi kutengesera mumastreet. Uyezve tine dzimwe dzimba dzatiri kupwanyirwa dzatiri kunzi hatifanirwe kugara especially kune avo maprostitute mamwe achona ari kutodzingwa ari kunzi hadi kuonekwa kumabhawa mutriti mese mutauni mese muri kungodzingwa vanhu ukaonekwa uri kusungwa even vaya vanoita zvekuchinja mariwo maplaces akaita sana exo haasi kutombokwanisika kana kutombogarika vari kurova mapurisa achona zvisingaiti nevekanzuro hazvina kutomira zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM chiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanhukadzi munyika panguva ino zvino zvakaoma. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bhodhi reHwange Colliery rinoudza paramende kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemigodhi. Vanhu gumi nhasi vabvunzurudzwa kuti sei vachida kutora chigaro chomututsisi mukuru wehurumende icho chakasiyiwa navaRay Goba. Vakafa mukuminda yemangoda vanorangarirwa kuManicaland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti morara zvakanaka.
Kuizika December baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 lwezi 2018 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentatheli zindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Abaphila legciwane le-HIV basola indlela uhulumende ahlukuluze ngayo umprofita uWalter Magaya ovezele ivandla lakhe ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane lengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lentatheli zindaba ezingena umhlangano owenziwa minyaka yonke owe-annual Media Stakeholders Conference iveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani lentatheli zindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Okunengathi kuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni owenziwa kanye ngomnyaka oqoqwe ngumanyano wenhlanganiso esebenzana lentatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe owenzelwe endaweni yabeSapez Trust eHarare. Lumhlangano wenziwa ngaphambilini kokunazwa kosuku lokuqakathekiswa kwamalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists mhlaka 2 Lwezi. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mchangwa uthembise ukusebenza nzima ukuqeda lokho.
The ministry knows that there are other challenges that constrain the media.
Uhulumende uyazi ukuthi kuningi okuphazamisa umsebenzi kwaba kuhlangothi lwezokuphatha indaba, okubalisa ukulondolozeka kwentatheli zendaba, indlela eziloba ngayo ukuloba indaba zamanga, ukwehla kohlonzi lapha okufundiswa khona intatheli zindaba, umsebenzi okungalinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kanye lobugwelegwele osebutholakala kulolo hlangothi.
Kodwa intatheli zindaba elodumo ebisemhlanganweni lo uLenox Mhlanga uthi lanxa besemukela izithembiso zikahulumende bazoyicela isivuthiwe.
Thina esifuna ukukubona yikuthi kwenziwani okumqoka esikubonayo esingakubamba sithi xaba, ngoba bayathanda ukukhuluma ngakho. Engikufunayo kuminista yikuthi kathathe wona amaphepha avele khona, ama-research akhona, konke okhona emahhovisini akukhangele ethi kuyini engahamba lakho ngiyetshengisela intatheli lozulu ukuthi uhulumende lo omutsha sesithathe indlela le ukuthi sikulungise.
Kusenjalo uhulumende uthembise abakumsebenzi wokwethulwa kwemibiko ukuba inkampani yomsakazo oweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC ayisoze yaqhubeka iyiyo yodwa esakaza kumabonakude, ngoba sekuzonikezwa amalayisensi kwamanye amankampani. Kubikwa kuzosungulwa njalo imisakazo yamawayilesi ezabelo kunsukwana ezizayo, lanxa engasacacanga ukuba kuzokwenzakala nini lokho. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zacras, uVivian Marara besalindele ukubona kufezeke lokho.
Thina esifuna ukubona yikuthi sibili esikufunayo sokukhona ama community radios, ama law reforms sekhona lani lani. Kathesi ukuthi singabathi bayenzile kumbe abakayenze, I think it's too early ukuthi sibajudge. So asike sibanike isikhathi 100 days zabo idlule. After 100 days sesibabuza patilina lati sithi within the 100 days lizanika ama community radios ama license lizayenza lokhu lalokhu kungapi.
Ukhangelelwe ukuphela kusasa mhla ka 2 lwezi lomhlangano obuthandise ingcwethi kwezokuhanjiswa kwezindaba ilizwe lonke abogatsha lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko kanye lazo intatheli izindaba wokuhlaziya okuhlupha kulolu hlangothi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe epheka isinkwa ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yayafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Inhlanganiso le ibifuna ukuthi isinkwa sinye ngasinye sithengiswe nge-$2.20 kodwa uhulumende wangenela ukuthi i-Reserve Bank of Zimbabwe izakhuphula isilinganiso semali yakwamanye amazwe eyipha abapheka isinkwa ukwenzela ukuthi benelise ukuthenga ingqoloyi eyeneleyo. Kodwa umnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamezi eyebulawa Progressive Residents Association utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo intengo yesinkwa ibivele isiphezulu kwe-$1.40.
Isinkwa ligolide kwelakithi lapha ngoba ngikhuluma kunje ngike ngaba semagwegweni sebesithengisa ngabo-$2 bona abantu bama Bakers Association bezibabeke ba poster izinto bethi bafuna siye ku $4 ngenxa yokuthi abatholi i foreign currency yaneleyo. So $1.40 lo abamthoyo engaba nzima ngoba vele isimpasa yakithi siyadula kodwa unganeno mbijana kuya phosa kube ngcono kodwa ke siyadula still ngoba imali ikunzima kwezamabhizimusi kuhlangothi lwakithi lolu. So kungcono nxa sesibe $1.50 kulalokhu $1.40 kulalokhu sase sikuza okwabo $4. Kungani kunganeno lanxa nje kungafuneke kujabulise kangako izakhamizi.
Ngezinye indlela ukuthi abantu bebevele besithenga ngentengo ephezulu okwedlula le.
Ye, bese kusiba nzima ngoba into eyenzakalayo ukuthi kuyaba nomkambo omnyama. Laba abasenza isinkwa bese besihla ukuthi laba sebesitholile bathathe i-advantage yokuthi nilaso abesekhweza i-price ongekho emthethweni. Kodwa bona abasupplyayo oProton laboBakers laboLobbyans intengo yabo ibisithi i-recommended retail price ibe $1.10. So ngase sikhwele nge-$0.30 lakho kubuhlungu ngikhangelele ngomkhonomo wakithi okhona.
Kodwa yona intengo yempahla nje ibisinjani kathesi lokutholakala kwazo?
Impahla lokhe zidula ispecial empahleni esingathi ngama basic needs. Uyakhona ukuthi uma ufuna amafutha ukuthi uqala uthenge igrocery ye-$15 ukuze uthole amafutha nawe ngxenye kube $6 $7. So impahla kaziyehlanga ziyatholakala sibili kodwa ngentengo ephezulu engenelisi izakhamizi.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe ezinye besezitshengisa umthelela wokuthi impahla sezitholakala njalo le ntengo yazo inyehla. Liyakubona lena lokho?
Lokho kasikakuboni ngoba ngangikhuluma ngama basic things kangikaboni okwehlileyo. Ungakhangela othukela labo bani bani kukhwelile kangikaboni ngithole supermarket ekwehlisileyo. Likhona uyalithola emashelfini ngama $2 50, $2 40, 2 kg. Kakukatshengiseli ukuthi uhulumende really sibili sinyathelile sibili ukuthi ama-prizes ayehle ezintweni sakukakhani practically. Kube nje ukukhuluma kasikakuboni kusenzakala.
Alo-ke ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Akubizwa uzwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu.
Liyaminywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPresident Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Abantu abalichumi abadinga umsebenzi wokuthatha isikhundla sokuba ngumchuchisi omkhulu kahulumende esichiwe singasela muntu ngokusuka kwaMnumzana Ray Gobba babuzisisiwe lamhlanje ukuba baphe ubufakazi bokuthi kungani befuna ukuthatha lesi sikhundla. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah.
Abali ishumi laba babuziswe ngabe commission yezemithetho eyedu judiciary. Abali ishumi laba babuziswe ngabe commission yezemithetho eye Judicial Services Commission namhlanje. Inengi labo elibuzisiweyo liphathe kabanzi ngohlangothi ole National Prosecuting Authority abathi lilodubo olukhulu lwenkohlakalo. Mnumzana Matthias Cheda wake waba ngumahluli womthetho ndaba waphezulu owe High Court engakayisebenzela kwele Namibia lapho angumahluli womthetho ndaba we High Court njalo khonale okwamanje. Nguye okhokele ngokukhalaza ukuthi kuhlangothi lwe NPA kulodubo olukhulu lwenkohlakalo. Omunye njalo wababuzisiweyo lamhlanje ngumnumzana Tinomudayishi Chinyoka ongelinye lamagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uchinyoka yena uthi indaba eziningi eziphathwa kuhle ngabahlulelayo kungenxa yokungenela kakhulu kwenkokheli yezombusazwe likahulumende. Abanye abaphakathi kwabalishumi laba ngunkosazana Jesse Majomi, igqothakazi elilodumo elake laba ngumeli weHarare West edalele iPhalamende.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala kweleZimbabwe. Kambe abantu baphila njani kwamanje? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezemithetho kwele Turkey umnumzana Abdulad Gül usekhuthaze ele Saudi Arabia ukuthi liphathise ngokucutshungulwa kodaba lokubulawa kwentatheli zindaba uJamal Khashoggi obulewe esigodleni someli weSaudi Arabia e-Istanbul. Umongameli Maithripala Sirisena wele Sri Lanka ubikwa eselaye ukuqhubeka kokuhlala kwedalela ePhalamende ngemva kokuxotshwa kwakhe inhloko kahulumende ebikhona uRanil. Lesi sikhundla kuMahinda Rajapaksa okudale ingxabangxoza kwezombusazwe kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkampani esebenzelana lohulumende e-Australia Invictus Energy Limited isifumane amafutha awe-oil kanye le-gas emzarabani njalo lokhu kukhangelelwe ukuthuthukisa umnotho welizwe. Esethula umbiko obukiswe kumabonakude lamhla ntambama umongameli Mnangagwa uthe inkampani le isahlolisisa lindawo andibana iqalise ukwemba ngomnyaka ka-2020. Uphinde wathi uhulumende waqalisa ukusebenza le nkampani le e-Australia i-Invictus Energy Limited kunyanga ezimbalwa ezedluleyo ukuthi idingisise ngamafutha la. Inkampani le ithi imazisile ukuthi ngempela akhona amafutha njalo layo isebenza lamanye amankampani azingcwethi kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho.
Umana njengani kusesekhatshana kodwa nxa singabantu sivila ufuna ukuthi ilizwe lithuthuke nge-discovery leyo kumele siqalise ukuhlela inhlelo zethu njengabantu abazakwanisa ukuthi babe nemali eningi. Ngiyabe ngilethemba lokuthi uhulumende uzaba lohlelo elokuthi achasise labantu ukuthi i-discovery le izahamba njani njalo nxa kuyukuthi izimali sezivuya zizahanjiswa kanjani. Sike saba lama diamonds wothiyazwa kodwa salahlekelwa yi $15 billion ngoba besingahlelanga lutho, besingela plan yokuthi izimali zangkhona zizasebenza kanjani. So salahlekelwa izimali eziningi kodwa ama diamonds sewahamba. So ngilethemba lokuthi nxa kuyukuthi leqiniso ukuthi sesithola ioil so kumele sifunde emazweni anjengeGhana abanelihlelo engibona njengani zinhle ukwedlula amanye amazwe njengeNigeria ukuthi abantu bayagcina bebulalana bebulalelana i-oil yankhona.
Ukhulumende uthi usebenzelana lamanye amankampani kulolu hlelo kambe ukuthi eZimbabwe lapha ingathola okuningi njengoba usebenza kwabelana inzuzo.
IZimbabwe ingathola okuningi kodwa njengoba iZimbabwe iyo engela mali kumele babe lobuqotho sibili kuma negotiations lapha ngoba uzabona ukuthi amakampani lawa engabuya esithi thina njengoba singabantu abafaka imali sesifuna a larger part of the of ama proceeds. So iZimbabwe kumele ibe labantu abakwansi ukuthi banegotiate i-deal elizancedilizwe. Ungakhangela e-Norway amankampani afuna ukugebha i-oil e-Norway. I-Norway i-retaina i-about 86% of ama-proceeds. IZimbabwe ngeke yafika ku-86% kodwa umele ibe lama-negotiations izuze ingxenye maybe 40 or 45% yama-proceeds akhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank umnumzana John Mangudya uzengezelelwa isikhathi sokukhokhela leli bhanga okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela imbiko ememetheke ebulenjini izolo isithi Mangudya engaba esephelelwe ngumsebenzi ngoba ihlandla lakhe leminyaka emihlanu selifike emaphethelweni. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wethule umbiko lamhlanje esithi Mnangagwa ulethemba ngendlela uMangudya asebenza ngayo ngokunjalo kuzamele aqhubeke esikhundleni lesi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Hayi abantu balombono wabo ngalokho ke babe bebona imbono yabo ngendlela ababona ngayo. Lami ke ngiphinde ngitho njalo ngoba na amabhondi kababa lo ugavena ekumugabe ekuhulumende owadlulayo wathembisa wathi yena hayi yena amabhondi angakele ukusebenzeni uzaresayina kho ke karesayinanga amabhondi kodwa kasebenzi njalo basebevumelana lapho nomthuli bengayanga ebantwini ukuthi kuthathwa ama-2% esingawaziyo njalo ukuthi asebenzani. So sokudingakala ukuthi khona siwalandele ama-2% lawo sibone ukuthi khona angene kobani asebenzani ababhalani
kodwa mangukuthi hayi ngibona ngazani ukuthosa ukuphazamisekile laphana bekume ukuthi ukhulunyuke laphana ephiwe a new garden ukuthi ukuthi umgane omutha wokudlela ngabe lokho evela emganeni yobhobokileyo njengomangunja hayi.
Mnumzana Mkhwananzi, wena uthini ngalokhu esikuzwayo ngosiba lukhulu webhanga le-reserve?
Kuzindaba ezidanisayo mpela, nami ngivumelana nobaba uKhabo ekuthini lo muntu uyingxenye yokwehluleka obekukhona kusaziwa kuhambisana lombuso kaMgabe. Siyazi ukuthi lizwe lakithi liwelasha amangqeshane ngaphansi kwakhe uMnumzane uMgabe, nabo bonke abantu kade ebaqokele ezikhundleni zokuthi baphathe isiphala semali yezwe laseZimbabwe. UMangunja, leli gama ngathi angikwazi ukulibiza kahle nizongixolela. UMangunja lo, njengoba esaziwa ukuthi ngaphansi kwakhe kube khona izinto ezithile eziswalakalayo, besicabanga ukuthi-ke ekungeneni kwalo mthanyelo omutsha njengoba ethembisa kangaka uMnangagwa ukuthi owakhe umbuso uzoza nezinyathelo ezintsha, anyathele ngonyawo olutsha, besicabanga ukuthi-ke uzomsusa lo muntu ngoba imigilingwane ethile nemikhonyovu ebevele isenziwa ngabantu e-Reserve Bank njengoba kuvelile ukuthi kunama-directors afika 4 okuyiwo kade hamba ayothenga ama-bond aqale awathengisela abantu awanike nabosiphatheleni ukuthi bayoba nothisa bazinothise bona. Baphathe of umkhonyovu omubi okuyiwona ocikelela phansi umnotho waseZimbabwe. Bekungaba kuhle kakhulu ukuthi uma ubeqonda ukulungisa uMnumzane uMnangagwa, bekumele lo muntu ahlabe ngomunye wabantu bokuqala ukuthi baphume. Ngibona sengathi ukuba khona kwakhe ekuqhubeke khona lapho njengoba sokuthiwa sengezelelwe isikhathi sakhe somsebenzi, usezobolisa namaqanda abekade engabolanga njengoba engumuntu ozosebenza noMthuli Ncube ebesikhola ukuthi uzimisela ngalokho akuqonda ukukwenza. Sezophazanyiswa yibo laba bantu obekukade bakhona besebenza laphana beyikhensa. Yikho-ke kuyadanisa ukuthi umntonje abuyaphiwe ithuba elitsha lokuthi aqhubeke ganga.
Mnumzana Mkhandla, manje wena nxa ukhangela ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguZulu?
UZulu lapho kungenziwa ubaba uMnangagwa, singathi umkhokheli welizwe uMnangagwa, wakhupha ama-ministers from different portfolios, watshintshatshintsha, wakhupha ama-term secretaries, wakhupha ku-army, wakhupha emapholiseni, wakhupha ama-prisoners, izibotshejele ukuthi kungena ezinye ngakhe, ukungena kwakhe. Lo ubaba lo kaphume, ekuphumeni kwakhe sizazama ukuthi lathi ngenhlanganiso zethu sithi ingethe first singabafikela lapha sibabonise bona abaphethe intambo khona ngale bengakulaleli lokhu. Sesidinga-ke abantu bengene ezitaradini ngobana lobosiphatheleni kakhuthiwe laphana, kube kanti kade bemunya kuyena lumangunja lo.
Ya, Mnumzana Mkhwananzi, kathi kungakusenzakalani ukuthi yena lo ubaba uMangunja ube khona kumbuso kamongameli Mgabe, ukathesa ukhona kumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa? Bambonani bona abantu bona laba bababili omongameli labo?
Mina lo uMangunja angimazi sisi kahle ukuthi kahle ubevele engubani, esuka kuthethwephi, kodwa kusobala kimi ukuthi lokhu obekufunwa ngababusi ngabaphathi belizwe kusasenguye uMgabe ubekwenza. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kusaphethe uGideon Gono, umuntu ongiyena owenza ukuthi umbuso kaMgabe ungamchithekeli okwesikhathi eside ungamchithekelanga, nguye uGono ngokuprinta imali engamaphepha ukuze banike amalunga ombutho. Ngineqiniso ukuthi lapho uMgabe akubona sekufanele ukuthi angasusa uGono angenise uMagunja, nakho uMagunja wavuma ukuthi uzodlala isiginci sikaMgabe futhi lokho akufunayo kuzomenza ukuthi aqhubeke namathele emandleni kazukukuthinta.
Alo-ke nguMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bexoxa indawenye lowalwa impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla. Umprofeta Walter Magaya ovezele ibandla lakhe le Prophetic Healing and Deliverance ngesonto ukuthi sethole umuntu owelapha igciwane le-HIV lomkhuhlane wemvukuzane. Wenze umhlangano lomphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Obadaya Moyo waqolisa ngakwethulele uZulu. Kasenelisanga ukukhuluma loDokotela Moyo loMagaya ngodaba lolu. Abezempila kahle abagoqela uhulumende bacothoze uMagaya bese basebesithi abantu bangakeli ukunatha amaphilisi athundubeza ubukhali begcikane le-HIV. UGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo osephile legciwane leli okweminyaka elithumi lanhlanu ngokwethulwe nguMagaya lokwenziwe nguhulumende.
Njengomuntu ophila lo mkhuhlane wona lowo kuzi-good news kini nxa kuliqiniso. But then uhlupho engiba nalo mina yilololo oluyi-one, the way i-government maybe mhlawumbe kuyendle ngayo aba-athakhana naye maybe through the media bengamadresanga. Ngoba mina I believe ukuthi umuntu nxa isithi usetholile umuthi kumele umuthi wangikhona uhambe kuma-processes akhona ukwenzela ukuthi usetshenziswe nguye wonke umuntu, kungabi ngumuthi kaMagaya mhlawumbe le-church yakhe. But what we are saying ukuthi khona kawutestwe umuthi lo waziwe than ukuthi bona baqalise ukumbhomba bengathestanga. Yilo hlupho esinalo eZimbabwe. There are a lot of people asebaklema ukuthi balawo umuthi lo bayelapha i-HIV and AIDS, and those people akulanto eyenziwayo. And uMagaya comes like sithi sengilawo. Mina kangivumi kangiyani ngoba kangikwazi ikuzeni umuthi wakho uMagaya kangikanjani kangikawubona. So I'm saying ukuthi government, through Ministry of Health, whatever NAC, wherever ikuzeni, bangakhonfuse abantu. UMagaya usenzile ama-claims akhe, bakabambize, cela ubuye nomuthi wakho siwubone ukuthi uhamba njani. But well, ngile mbuzo mhlawumbe bengingayibuza uMagaya ukuthi utestwe njani lowo muthi, utestelwe kubobani. And the other thing maybe bengingam-advisor yona ukuthi angakhiphi abantu kuma-ARV ebayintroduce umuthi wakhe, ngoba awukabi scientific. Whether u-scientific research thina kasikabi la information leyo, is something esiyizwa kubanga umsindo through the papers lamapholisa abemreda. I think the government, what they're doing is not professional, ngoba people would think ukuthi uMagaya umuthi ulawo but i-government sisibajelayo. They should have invited him kwaba yinto abatshela isizwe ngumhlaba ukuthi no, we are testing ama-claims kaMagaya. So that nxa sokuphuma kuphume sokucacile ukuthi kuliqiniso kumbe
kakusoqiniso.
So it is, it is now it's really confusing. But if it's true, that's good news to me. Ngoba mina I'm taking ama-ARVs, I'm not only taking ngoba sengu second line kathesi. And lapha eZimbabwe sile first, le second, le third kuphela. So anti yabona ukuthi nxa sokuthiwa sokulomuthi, that's good news.
Ungezwa umbiko onje uyayekela ukuwathatha yini ama-ARVs?
Abantu kumele baqhubeke benatha ama-ARVs. Layo uMagaya kangabakhiphi abantu kuma-ARVs ngoba i-treatment esiyaziyo khathesi ngeyama-ARVs. But nxa sokuleyinye sokumele layo ibe official, ingaphumi isemuntwini maybe one, because sithi kakwenziwe ngendlela eyiyo. Mina kangisoze nyekele and ngiyaxwayisa abantu abaningi ukuthi bangayekeli njalo bangawugijimeli lowo muthi. Lanxa singaloyisi ukuthi lathi sinathe umuthi lo kuhle kuphele kwinto lo, ngoba thina kasikhangelelanga ukuthi i-discovery yomuthi lo owelaphayo ungatholakali kuphela e-America. Nxa kunabantu abangawuthola eZimbabwe lakho kuhle. So but abantu kabaqhubeke benatha ama-ARVs.
Kodwa-ke nxa ukuthi ihulumende ehlukuluza uMagaya kangaka, lina lile ndlela lokuthi lingakhulumisana lohulumende yini kumbe loMagaya ngodaba lolu?
No, i-government yeZimbabwe I think uyayazi lawe ukuthi babe bexwayiswa ngubani enengakhi. Anti uyabona. But eqinisweni likhona kabangamhlukuluzi laye ngumuntu olama osenze ngathi mbe ngama-claims mbe ngithi not engisetholile umuthi. But sesifuna phela umuthi lowo uyehlolisise ucubungulwe ubonakale ukuthi ngeqiniso uyelapha yini isizwe sisizakale. But now i-government ngendlela ekubamba ngayo namapholisa, if I'm professional, even like Ministry of Health, whoever the second time kuthiwa nginjini mbeuthiwambani, abakwenzayo akukho professional. Kabambize wenza ama-claims, bafuna ama-claims la enziwe ngabantu abase-university yini mbengabo. So ukwenzela ukuthi siphume le nto eyiyo, Magaya ubesitshela into engayisiyo ama-tablets akhe lawa kanjani kawelathi, kube ne-official statement ecacileyo, hayi khona ukwethuselana ngoba nxa besenze nje ungangani kukhona abakuvalayo.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ophila legciwane le-HIV ekunhlanganiso yeZimbabwe Adventist AIDS Ministry. Singakahlukani lamhlanje sigqiba ke uhlelo lwethu asikhangeleni inhloko zendaba. ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyeziwayo. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.